Kuvura hombe, pamai zora volume, dai zora mombe, take away yematamba, disina zveko peka, embe zina zvigamba, kumbe heroes eka, disina kana shirt, ndine trouser rakaboka, dai ndi Timberland, dai timba netoka, ndine six pack embeva, zuva rakrodoka, kuona mwanasikana, achitema matowe, pasina kana building, kunge pamasowe, sestori yana zakeyo, tikasangana pamuti, disina kana shirt, kunge fela kuti, kumtakura huni, achipinda muchuni, sangore setiri tu, shiri zichimba machuni, kumuperekeza padene, Muonu we masini, anga ari tsono Kunge small pini, demu te Elizabeth Second, anga ari queenie
Kana mda kamboda, na kare kare
Kare kare
Munu wa mbuwe kare Kana mda kamboda, na kada paye paye Munu wa mbuwe kare Munu wa mbuwe kare Munu wa mbuwe kare Munu wa mbuwe kare
Love will never die, why ikita? Vese vanovenga vaudzi kuti muchaneta Dika kuona ndo merera Ndeta kunge gudo guru muskwe lino peta Ndanga hiro dzokuteverera Mangwanari mamba kweza zuvari chinyengwerera Zvandaiva ndiri kare ndo zvandiri nasi Handi chinje handi na kugeza nasi Handi taure zvinhu zvisina basa Zvepa munondo, zvepa musasa Handi taure zvinhu zvisina basa Chero vakaramba pressure vachingo fasa Ndotenda ishe tazosangana Kushika muguva tichingo sasana Tirambe tichidanana Kushika muguva tichingo danana
Kana mda kamboda Ndakana kare kare